Ma Warriors aro 1-0 nema Black Stars ekugana. Mazuva matatu vachangobva kurohwa 3-1 nechikwata chimwe chechecho. Chibodzwa chabva kuna Thomas Partey pamugadzirirwa. Chasiya Zimbabwe iri mukuchema. Ghana ichipemberera kutora mapoints ese matatu kunze kwemusha. Mamiriro aita zvinhu aruratidza kuti ma Warriors abuda makundano e World Cup aya. Kwasara mitambo miviri kuti mitambo yemagungano ipere. Mongorori wemitambo inhabvu vaSimbai Mahachi vanoti vari kushaya kuti chii chaicho chapinda mumusha wemaWarriors.
Zimbabwe here muchi munyama here mishonga here kana chii asa zvaramba.
Nengo yeWarriors Friends Club va Philip Regede vanoti Zimbabwe ngaikanganwe zveWorld Cup izvi ichandise mitambo miviri yasara kugadzirira makundano eAFCON 2021 ayo ari kuitirwa kuCameroon munandira.
Akudiwa kuti tinge takagadzirira zvakasimba kuitira kuti tikwanise kuenda ikoko, because tikatadza kuita gadziriro dzedu nguva dzino ndione kumberi uko zvizonomira izvo zvakatinakei.
Muteveri weDynamos vaStanford Maweni vanoti Zipa ngaiwedzere mazuva anomeni mapedza ari murairidzi wemaWarriors kusvika mafainari eAFCON apera.
Ngaisava inyaya yekuti vadzinge mapedza nekutaura kwaaredi mapedza akapinda chi maqualifiers atotanga.
Mumutambo wanhasi Zimbabwe yanga iine vatambi vayo vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Brandon Galloway naJordan Zemura avo vanotambira kuEngland vasina kuuya kumutambo weSouth Africa pamusha nemhaka yemitemo yeCovid-19 yekuUnited Kingdom. Knowledge Msona naKama Billiards vanga varimowo zvekare munhandare nhasi asi vatadza kusandura zvinhu. Mitambo inotevera mugungano iri iriko mwedzi unotevera apo Zimbabwe iri kupedzisa neEthiopia neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.